manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gumi guru 23, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vapoteri vanodarika zana vanonzi vakatiza kutongogara refugee camp muZimbabwe vachiti vari kufane nzara ndokuenda kuBotswana uko vari kutsvaga upoteri.
Iri sezuva ratoratoo yeholiday kwatiri anti-sanction yekudzvanywa kwemawekazi hatina mukasha achazoenda kubasa varairidzi vachange vari kudzimba varairidzi vachange vachitotora mapicha emaplakas emaposta vachitaura nehurumende yavo kuti ibvise masanctions ayakatemera mawekazi aita kuti mawekazi ararame achinonga sosene muromo.
Masangano evashandi vehurumende anoti acharatidzira nemusi wemuvhuro achinyunyuta pamusoro pemihoro yevashandi musi uyo SADC inenge ichiratidzirawo pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeBotswana inoti iri kuchengeta zvizvarwa zvekuDemocratic Republic of the Congo izvo zvakatiza kubva kutongogara refugee camp muZimbabwe zvichiti zvanga zvofa nenzara. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Botswana inoti pane vanhu vanosvika zana nemakumi maviri nevashanu kana kuti 125 vanobva kuThe Democratic Republic of Congo avo vari muupoteri padhukwi refugee camp muBotswana. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakaiso musi vati vapoteri ava vakatiza patongogara refugee camp vachiti vanga vofa nenzara pamwe nekutyira denda reCOVID-19 muZimbabwe.
Vamwe vapoteri ava vari kuti vanzara patongogara uye vari kutya kubatwa nedenda reCOVID-19 sezvo vari kugara vakawanda pakamba iyi.
Vamusi vati vashandi vebazi ravo vachiri mubishi kubvunzurudza vapoteri ava kuti vaone kuti vangapiwa here kana kuti kwete upoteri muBotswana.
Vapoteri vakatiza vanodarika zana. Handisati ndave nehuwandu hwavo chaihwo chaihwo, asi ichokwadi kuti vakatiza kukamba itongogara refugee camp
kuzimbabwe.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muBotswana Muzvare Thobore Tlhage vatsigira mashoko avamusi vachiti vapoteri ava vachiri kubvunzurudzwa nevebazi ravo.
What I know is that we have people babarimba kuKongo.
Chandinoziva kuti tine vapoteri vari kubva kuDRC. Kana tapedza bvunzurudzo dzatiri kuvaita ndipo patichava neruzivo ruzere rwekuti vakambogara kuZimbabwe here kana kuti kwete.
Studio 7 anokwanisa kutaura nevapoteri ava padhukwi refugee camp sezvo isati yapiwa mvumo yekupinda mukamba iyi. Asi gurukota rinoona nezvemabasa anevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muZimbabwe vapoma vima vanoti kune vapoteri vakaedza kutiza patongogara refugee camp asi vakabatwa vose. Mukuru wezvezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vanoti chiitiko ichi chinoratidza kuipa kwemamiriro ezvinhu munyika ayo varwiri vekodzero dzevanhu vagara vachitaura nezvazvo.
Nzvimbo dzakaita sekutongogara uko kwakagariswa vapoteri vanogara zvakambonikidzana, vanogara vakawanda imomo vachinge vanhu vaya kare taimati maconcentration camp kana muno muZimbabwe vanozova makipi. Vanhu vaya vanenge vanzi uye mapinda muno muZimbabwe muri kutiza nzara, muri kutiza hondo, muri kutiza kumbunikidzwa kunyika dzenyu asi munouya muno mamapotera macho makuita sevanhu vari mujeri
vambofana vanoti hurumende yeZimbabwe yangakwanisi kuchengeta zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika iyo iri kutadza kuriritira vana veZimbabwe
kana isusu tisiri marefugee camp tiri muno muZimbabwe tiri kutokuvara nenzara kokuzoti vapoteri vanonzi garai imomo muchimirira kuti tikupei chekubata hapo panenge pakaoma vanenge vari vanhu vane nzara vari kutambura ndekuti kana vazvini vaine vemuZimbabwe varidzi vemuZimbabwe tiri kufa nekuziya nenzara asi tichikwanisa kuzvitsvakira mabasa tichibvumidzwa kuti tizvishandire tichibvumidzwa kuve tiite zvakati zvakati kuti tiwane mari asi zvichiramba kokuzoti vanhu vari vakavharirwa
gwaro rakaburitswa neUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR noti mari yekufambisa mabasa ano mosadiki ishoma kwazvo izvo zvoita kuti sangano iri riberedze uwandu hwechikafu chinopiwa vapoteri vangasvika zviuru mazana mana nemakumi masere nezvishanu kana kuti 485,000 vari mudunhu iri ndakamirira Studio 7 muFrances Town Botswana ndimi Shingirai Madondo
Mende yakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafane chirwere cheCOVID-19 ukuwo vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere ichi zvinhu zvinofadza zvikuru. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbi Soranga vanoti vanhu vanofanirwa kuramba vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi kuitira kuti chisarambe chichipararira.
Tinoona zviri zvinhu zvinofadza kuti manumbers aaderera evanhu vari kushaya nemanumbers evanhu vari kubata chirwere cheCOVID-19. What we might say is really encouraging. Asi izve it doesn't mean kuti chirwere chapfuura. Zvinongoreva izvo kuti panguva inoyi numbers aderera asi kana vanhu vasati vabayiwa nhomba risky ichiripo yakati kurei.
Tiri kuonawo zvakare kuti kune vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Tichitarisawo nguva yapfuura vanhu vanga vachibatwa vari kumazana nekudarika. Muri kuzvionawo sei?
Manumbers aya anofadza kuti numbers aya, you know, vanhu vaderera vari kubatwa nechirwere kana kuti vanhu vaitwa matest vari negative aderera. Zvese zviri kungoratidza kuti zvinhu zviri pari nane. Asi chaanenge ataura ndechekuti kana pachine vanhu vakati wandei vachine chirwere munyika, vanhu ivavo vanokwanisa kuchiparadzira futi kuvanhu vasati vabayiwa nhomba particularly. Saka chandinga kurudzira ndechekuti vaya vasati vabayiwa nhomba ngavaende vanobayiwa, ndo mushonga ungaita chirwere chisazomuka futi. Kozi vanhu vachaungana gore richipera kuvhakachirana pamakrisimusi and so forth. Saka kana vanhu vasati vabayiwa nhomba vakakwana, chirwere chinokwanisa futi kumuka.
Tiri kuona kuti izvo hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru zvinomwe nemazana maviri vakabayiwa nhomba yekutanga, ukuwo vanhu vanodarika zviuru gumi vachibayiwa nhomba yepiri. Munoti kudii neuwandu uhu?
Zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachibayiwa. Chandingataura ndechekuti kana tisati tasvika pa 10 million zvichidarika, inova iyo target yehurumende kuti tinge tive neyatinoti herd immunity, it means tichiri kure. Asi I think tinofanira kunge tiri kubaya vanhu vakati wandei kudarika manumbers atiri kuonai.
Zvii zvingaitwe nehurumende kuti vanhu vakawanda vange vachibayiwa pakusvika pauwandu hwevanhu mamiriyoni gumi uri kutarisirwa kunge huchinge hwabayiwa kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika?
Zvingaitwa zvakati wandei. Chekutanga ndechekuti vanhu varambe vachidzidza kuti chirwere chichipo and mushonga wekuti chisaramba chichipararira kana chipere kuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda. Saka kudzidzisa vanhu kunofanira kunge kuri kuramba kuripo, whether munhepfenyuro, whether mumanewspapers, whether vanhu mumacommunities, mumachechi nemumavillages, kuti vanhu varambe vachinzi kana usina kubayiwa enda unobayiwa, uyezve kuti nhomba dzagara dziri generally safe and effective dziri mubatsira. Chimwe chandingataura ndechekuti iyo nhomba yacho ngainge iri mumacommunities, notinoziva kuti mamwe macommunities ari very remote. saka vanhu havafanira kunge vari kufamba madistance dzakawanda kuti vabayiwe nhomba but nhomba ikauya mucommunity like hatingati mamobile clinics aya things like that zvingabatsira chaizvo nomuzvikoro kana even muma city centers mamobile centers iwayaya I think those zvinofanira kunge zviri kuitwa kuti tibaye vanhu vakati wandei.
Tine mumwe muteereri watakataura naye svondo rino akati izvo anga achida kuenda kunobayiwa hake nhomba yekudzivirira COVID-19 asi ari kuona kuti izvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwadzika uyezve uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere izvi hwadzika zvikuru nokudaro iye ari kuona sekunge pasisina chikonzero chekuti anobayiwa nhomba. Mashoko api amungape munhu uyu?
Mashoko anongapa munhu uyu ndeyekuti iye kana usati wabayiwa une risk yakakura yokubata chirwere. Kudzikira kwemanhamba of course hongu kunofadza munhu wese. Noreva kuti community in general but munyika manhamba aderera asi vese vasati vabayiwa nhomba vane risk yakakura kana kuti vanokwanisa kubata chirwere. Saka kana chirwere chichingopararira munyika kana chichiri kufamba even though manhamba aderera vaya vasina immunity vanokwanisa kubata chirwere nyore nyore.
Nyanzvumiya dzeutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare vari ku North Carolina kuno ku America. Sangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kuenda kubasa nemusi wemuvhuro apo Sadhaki ichange ichiratidzira pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. ATUZ inoti iri kubatana nemamwe masangano evashandi vehurumende ichinyunyuta pamusoro pemihoro iri kutambiriswa vashandi vehurumende munyika. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vanoti ivo sevashandi vehurumende vari pazvirango zvavakatemerwa nehurumende yava Emerson Munangagwa iyo vanoti yakabvisa mihoro yavaitambira nemari yemadhora ekuAmerica muna 2018.
Zvema sanctions ari kutoshaafecta kudarika mamwe ari kutageta mamwe individuals. Isu takatagetwa nemasanctions akaitwa nenew dispensation nekuti vashandi havachatengerwe kutambira muhoro unokwana kuti vadye vapfeke vawane kogara pakanaka kana kuenda kuchipatara zvapo. Saka masanctions aya ari kutirwadza ari kuita kuti tirarame tichitadzaendera vana pazvikoro zvatinodzidzisa zvaita kuti tinzwe kushungurudzika. Saka zuva iri izuva ratichashandisawo sevarayiri kuti tiudze hurumende yedu kuti masanctions avari kutipa semaworkers dai vambabvisa tazorerwawo chiremerera chataive nacho before pre-October 2018 tisati tapinda pamasanctions auya nenyuchisengeshen aya.
Saka urongwa hwenyu uhu muchahufambisa sei? Muchange muchienda kumabasa here muchinotaura zvinyinyito zvenyu?
Iri sezuva rato yeholiday kwatiri anti-sanctions yekudzvanywa kwemaworkers hatina mukisha achazoenda kubasa. Varayiri vachange vari kudzimba, varayiri vachange vachitotora mapicha emaplacards emaposta vachitaura nehurumende yavo kuti ibvise masanctions ayakatemera maworkers. Aita kuti maworkers ararame achinonga zvose nemuromo. Transport allowance ichinopiwa murayiridzi iri pasi pedokujeki nekuwanaira resiti kanso zvinoita kuti kushora kuti tanyanya. Saka hatina murayiridzi achaenda kubasa, tichange tiri kudzimba dzedu asi tichishandisa maspecies ari online.
Iwo urongwa hwenyu hwekunyunyuta uhu muchahusvitsa sei kuhurumende kana kuti kudunhu reSADC riri kuungana richinyunyuta nezvirango zvarinoti zvakatemerwa vakuru vakuru muZimbabwe?
Tatopedza kuronga gwaro ratakanyora richazenge richitumirwa kumahofisi ese tichishandisa madandemutande pamaemail avo vachionawo masanctions akatemerwa mawenda emuZimbabwe nehurumende yavamunangagwa kuti vatibatsirewo kuvakumbira kuti tiraramewo. Mukatarisa imwe nguva kuSADC taitotambirawo mari yainge ichitiremekedzekei tiri pamusoro pekutambira kune vanhu vari kuZambia. Izvezvi tisita kutambira mari iri pasisa, mari yatinotambira isusu 1/6 of the SADC average. Saka SADC yese inofanirwa kuti ibatane nesu pakuchema kubviswa kwemasanctions atemerwa varayiridzi nemamwe maworkers kuti tikwanise kuraramawo sevanhu.
Iwo urongwa hwenyu uhu hwekunyonyota musi wagumi guru 25 muri kuita mega here seATUZ kana kuti mune mamwe masangano amakabatana nawo?
Hongu takoka mamwe mapoka emarairisi vari mufederation of Zimbabwe ichipita zvinye zvekuramba tichikoka mamwe maweka trade unions, are members of the Congress of Trade Unions.
Hurumende pachayo iri kuti izvo iri kukundikana kuita zvainoda zvakanangana nekupa mihoro inogutsa vashandi semivarairidzi ndosaka iri kuti izvo zvirango izvi zvairi kuti zvakatemerwa nyika nenyika dzekumavirira dzakaita sana America nana Britain zvinofanirwa kunge zvichibviswa kuitira kuti inge ichikwanisa kukugutsa imi vashandi nevarairidzi panyaya dzemihoro zvinozvitambira sei
masanctions haana kuiswa muna 2018 masanctions havanoti masanctions iwaya akatanga kuna 2000 pachipaswa zvidzera isusu taitongotambira mari yaitoita kuti tirarame zvakanaka sevanhu masanctions aya angango avanoti masanctions anga angoriko even patime yaengish government nepayakapera pachaitotambira kuti mari chakati kukumu chekuti taichokwanisa kutenga michovha tichifamba masanctions yaanga ariko sanction hombe ratibaya inyaya yehombe mindoga vevaakutungamira izvezvi vaakuunganidza pfuma yose ichiita yavo panguva yanga ine masanctions ava nguva yese vasati vapinda ivo taingotambira muhuro waiita kuti tiraramawo sevanhu asi pavakapinda vari papa ndobva taakutambira $100 isaimbotambira 540 saka ndoratototi kwatiri ndo sanction ratoda kuti tairabhisiwa tadzokerawo pachinhano chataivo
mutungamiri weatos vaobed masaraure vachitaura vari parunhare vari muzimbabwe Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remamwe masangano evashandi vehurumende panguva yataenda pamhepo hatinowo kukwanisa kunzwa divi rehurumende asi hurumende inoti zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa nekuti zviri kuvhiringa upenyu hwevanhu nhumwa yeunited nations iri muzimbabwe pari zvino umo iri kuongorora nyaya yezvirango kuti zviri kuvhiringa zvakadii upenyu hweveruzhinji pamwe nekuona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzakamira zvakadii muzimbabwe yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi sangano reWorld Food Program rinoti zviuru nezviuru zvevanhu vemucameroon zvikuru mumatunhu ekumavirira kwenyika iyi vakatarisana nenzara inotyisa uye nzara iyi inogona kuwedzera kana mhirizhonga iri kuitika mumatunhu aya ikaramba ichienderera mberi hurumende yemusomalia iri kukumbira United Nations kuti ibatsirwe nechikafu sezvo munyika iyi muine nzara iri kukonzerwa nekusanaya kwemvura zvakanaka hofisi yeUnited Nations inoona nezverubatsiro inoti vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe vanoda rubatsiro nekukurumidza uye vanhu mamiriyoni matatu nemazana mashanu ezviuru vari parumananzombe nekuda kwekushayikwa kwechikafu musomalia yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington nhasi tiri kuenderera mberi tiine hurukuro nevamiriri veMDC Alliance uyezve veZANU PF vachitaura ivo mabasa avari kubata panguva ino yegadziriro yekunyoresa kuvhota
inini ndinonzi muzvare Barbara Gwangwara Tanyanyiwa ndiri mutauriri kana kuti spokesperson wemadzimai Assembly of Women kubato reMDC Alliance rinotungamirirwa navanation kanisa
ndinoitwa Salome Eric ndiri webato reZANU PF ndiri the vice chair weZANU PF Youth League kuUK
ini sebato reZANU PF zviiwo zvamungati muri kuita pane zvirongwa here zvamuinazvo
zviripo zvirongwa zvatiri kuita sebato reZANU PF towards the 2023 elections and beyond. Chekutangisisa chatinoda kuti tichaure nezvazvo inyaya yema infrastructure developments atiri kuita mumigwagwa yedu. Tine zvirongwa zvakawandisa zviri kufamba zvichigadzira migwagwa nokuti tinoziva kuti nyika yedu yenderere mberi. Tinofanira kunge tine ma roadworks networks edu akawanda anofambika murunyore nokuti zvinozoita kuti nguva yekunovhota vanhu vakwanise kufamba. Tinenge tafamba tapinda munzvimbo dzakawandisa fani dzinoita kuti vanhu vakwanise kuzofamba mune zvakanaka, vakwanise kufamba vasvike kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinenge dzine ma polling station kuti vanovhota. Asi tinoziva zvakare kuti pane vale vanoda kubatsirwa towards ma registration. Tine also ma programs ari kuitwa ne Youth League akafanana ne ma online registration atakatanga ekuti pa phone yako chaiyo chaunongoda kutumira message chaiyo pa WhatsApp. Ruzhinji rwedu rweZimbabwe rine WhatsApp because we are cautious kuti kune COVID-19 pandemic and we cannot be meeting and mixing. Takawanda vanhu vokuita get in touch vokubatsira kuti unonyoresa sei.
Maita nyanyiwa multiple mas yenye kupedzisira muri kuonawo zviri kutaurwa namuzvare Eric.
Chandinongoda kungotaura ndechekuti hurumende yava Munangagwa iri kuleta down vanhu in that madevelopments ari kutaurwa ukatarisa kazhinji kachona iroads dziri kumendewa. It's not development. Resurfacing of a road is not development. Vamunangagwa wakanga varipo kubva 1980 kusvika 2021. Saka kuti tingaswera tichinyeperwa nezvemadevelopments aya ekuti hanzi kwazodai, kwazoitwa mugwagwa, kwazodini, kwazodai, hazvizi zvinhu zvokuti zvingatikwidza ndege izvozvo kuti tingabva tatofara kuti kune development iri kuitwa. ZANU PF yakonewa, hakuna zviri kuitwa. Even ma empowerment yacho iri kutaurwa iyoyoyo, empowerment iri kungoita zvokungoselekta, iri kuselekta vanhu vashoma shoma. And chii chiri kuvatadzisa kuti hurumende iende kunzvimbo dzatiri kutaura idzodzidzi kuti kune vanhu vari kutambura? Kovhurwa maofices ezvitupa, kovhurwa maofices emabest certificate, kotariswa isitebeleland unochema because vanhu vekumatebeleland vari bhita, vari bhita. Hakuna development iri kuitwa nezvemarodzi ari kutaurwa. Hauna kungonzwa kuti kungai kwakagadzirwa rodzi kana kuti kuvunilima kwakagadzirwa rodzi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa tinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nemakanzuru akasiyana siyana kusanganisirawo kanzuro yeHarare ekuti vagari vange vachibhadhara mitero yembwa yemari dzakasiyana siyana zvichienderana kuti imbwa ihono here, ihadzi here, uye kana iri hadzi yakamira sei. Asi tinonzwa kuti vagari vari kunyunyuta neurongwa ihwohwo vachichema kuti tadzoserwa kuugari hwaivepo nyika isati yawana kuzvitonga kuzere apo vaibhadhariswa mitero yembwa. Kuti tizwe pamire vagari, tabata sachigaro vesangano rinomirira vagari vemuHarare, Chitungwiza, Epwete, Ruwa, Goromonzi neNotoni reHarare Metropolitan Residents Forum vaMarvelous Kumalo. Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu vaKumalo?
Tinotenda.
VaKumalo, zvii zvamuri kupokana nazvo sevagari paurongwa hwemakanzuru wekuti munge muchibhadhara mitero yembwa?
Chekutanga mukoma, tingati vagari vakashamisika zvakanyanya nechiitiko ichi chakaitika kubva kukanzuro yeHarare nemamwewo makanzuro akazoteerawo, nekuti izvi vanhu vari kuti zvinovarangaridza hurumende yeudzvanyiriri yairepo kare, nokuti nguva yaSmith ndopaive nemutero wainzi Doctape. Saka pari zvinowo vanhu muhurumende yenge yasunungukawo vachiti vawanawo kuzvitonga kuzere. Vanhu vengo vachifarawo vachiti makanzuru aakufanirwa kumira nekugadzirisa zvikuru sei nyaya dzine chekuita maringe nemagariro akanaka evanhu. vanhu vachiwanirwawo mvura yakachena solid neliquid waste zvichinodisposwawo zvichimanejwawo zvakanaka nezvimwewo zvakadaro saka izvi zvinhu zvakatyamadza vagari zvikuru sei zvichiuya munguva apo kurarama chaiko kuri kunetsa
iwo makanzuro aya vakumalo ari kutaurirawo here kana kutsanangurira vagari zvikonzero zvaita kuti michero yemuga iyoyo idzoswe
chakatotishamisa mukoma jonga inyaya yekuti nguva ino yatiri inoi kubva mwedzi wemuna septemba tichiuya kuno tenge tiri mubisi tichimhanidzana nemakanzuro vachiita mabhajeti consultative meetings avo asi takashamisika izvi zvaakuchitanga kubuda isi tisati tapedza kuita maconsultative meetings edu zvabva tatidzosera kumashure
tichitarisawo nerimwe divi vakumalo nyika kuwana kuzvitonga kuzere kana kusununguka kwamuri kutaura kuti vanhu vasununguka hakurevi kuti mitemo yemakanzuro yaraswa imbwa dzinopa zvirwere zvimbwa mupengo nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti kanzuro inge ichifanira kuziva kuti uyo ane imbwa ngani uye dzakabayiwa here nezvimwe zvakadaro hamuone kuti chinhu chakanakawo here ichocho
ndatanga ndaseka mukoma chinopa chirwere chakanyanya imbwa here kana kuti sindoeji inenge ichingoyerera zvayo isina munhu anoiona kuti iri kuendepi iri kubva pai iri kunorasirwa pai chii chinopa chirwere zvakanyanya marara atiri kungoona tichifamba achirasirwa bese bese ndo zvinhu zvatine tichitarisawo mukoma kuti dai vatanga vagadzira izvozvo muguta makachena tochienda zvedu kumbwa kuhuku nezvimwe zvakadaro kwete kuti zvavakafikirwa chaivo mandates yavo theyacall mandates havasi kukwanisa kudini vasiya vaakumhanyira kumbwa tinoona kunge vanhu vanenge vaakuda kuwanda nechigunwe vachisiya maareas havari kukundikana havanofanira kunge vachiongorora
saka imi sesangano zvivi zvamuri kukurudzira vagari vamunomirira kuti vaite panyaya iyoyi
isu chekutanga tiri kukurudzira makanzuro kuti makanzuro zvaakafikirwa anozviziva ngaatangewo abatsiridzawo pakuita kuti izvozvo zvifambire mberi vanhu vawane mvura yakachena yekushandisa vanhu vawane solid neliquid waste marodzi kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakadaro zvifambire mberi kuvagari isu tinovakurudzira vagari kuti ngavasapotewo makanzuro edu arambe vachibhadhara hongu tinoziva upenyu hwakaoma zvinhu zviri kurema asi ngavaroveredzewo vaitewo kuti mari shoma yavanenge vawanawo vapewo kumakanzuro edu kuitira kuti mabasa ebutiriro afambire mberi kana izvi zvichinge zvazoitika zvabuda mune zvakanaka tochizotarisa zvimbwa zvehuku nezvimwe zvakadaro asi vanhu vachiwana kurarama kwakanaka
aiwa tinotenda zvikuru vakumalo mwene zuva rakanaka
ndatendeta mukoma nemiwo
manga makateerera kuna sachigaro veHarare Metropolitan Residence Forum vaMarvelous Kumalo muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti tosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi vapoteri vanodarika zana vanonzi vakatiza kutongogara refugee camp muzimbabwe vachiti vari kufa nenzara ndokuenda kubotswana uko vari kutsvaga upoteri masangano evashandi vehurumende anoti acharatidzira nemusi wemuvhuro achinyunyuta pamusoro pemihoro inotambiriswa vashandi panguva iyo sadhaki inenge ichiratidzirawo pamusoro pezvirango zvainoti zvakatemerwa zimbabwe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com musakanganwa kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri ini ndini Rechoto ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19
Sokuizika disenda baku VOA Ndebele.
Mugela ku studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 kumfumfu 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla leZANU-PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Kuqoqo umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeGwanda zithi amapolisa akulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abangamatshumi phose amahlanu 48 belo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7209. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 10998. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 3,258,675. Asebehlatshwe esibili sebengu 2,527,931. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine 4,663. Ibandla leMDC Alliance lithi amapolisa asebenza leZANU-PF kundaba zokumemethekisa udlakela oluqondiswe kumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Leli bandla lethule ividiyo enkundleni yeTwitter namuhla eveza amapolisa elapho kulabasekeli beZANU-PF ababikwa bahlasela Chamisa eManicaland. Leli bandla lithi lobuyibufakazi obukhomba sobala ukuthi amapolisa asetshenziswa yiZANU-PF. Lithi abasekeli beZANU-PF laba badubula imota kaChamisa bezama ukumbulala eMutare. Sixhume isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya athi ngodaba lokuthi basetshenziswa yiZANU-PF kodwa uthe ubengenelisi ukukhuluma lathi ngoba ube phakathi kumango. Abalwela amalungelo oluntu bathi luyize usuku lwangomvulo olwabekwa yisadaki lapho amazwe akulumanyano azabambana khona ekhankasela ukuthi amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso zenotho azethesa amalunga eZANU-PF. Lolu suku lunazwa mhlaka 25 kulinyanga. Usuku lolu lonyaka luza ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni esilande ukuzehlola umthelela izijeziso lezi ezilawo kuzulu jikelele. IMelika yona ithi izijeziso lezi ziphatha abanikazi kuphela, hathi uzulumakhaza. kodwa iZanu PF ithi izo ezivulala umnotho. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Tifa Dube.
Izithezo zenotho babunkomo ezafakelwa amalunga eZanu PF ngibona ngathi kulula kakhulu ukuthi zisuswe lezi zithezo. Kuhle ukuthi sibone amazwe e-Afrika ebambana egqugquzela into abayibona ukuthi akufanelanga ukuthi bekhona njalo ebuyiseni ilizwe emuva. Kodwa ke lakhona kufanele ukuthi ngabe ukuthi amazwe e-Afrika nawo ayagqugquzela atshele ubukhokheli beZimbabwe ukuthi abalungise lezo zigwegwe ezenza ukuthi baze bafike esimeni sokuthi bafakelwe izizo zenotho. Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi abenze izinto ngendlela eqondileyo etshengisela ukuthi bayawahlonipha amalungelo oluntu. Ngokubambana kwayo i-Afrika yonke ayitshengisele noma ayiqhubeke itshela izinkokheli ze-Afrika ukuthi abantu kufanele ukuthi babuzwe ngendlela enjani. Akube yinto emqoka kithi siziphathe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu okuza kwenza ukuthi lawo ma-sanction engabi khona.
Udaba lokwephulwa kwamalungelo lolu ulubona njani ngoba elemelika leBhilithane athi uhulumende weZanu PF kawahloniphi amalungelo kodwa bona beZanu PF bayakulandula lokho.
Kuvele kuyimvama ukuthi nxa ungumtshayeli webhasi noma ungazogijima ngesivinini esikhulu kangakanani uyabe ungawubona umehluko noma uyabe ungakuzwa kakhulu ubuhlungu bamabhampa akuleyo bhasi noma i-discomfort eyabe ikhona. Kodwa ke ama-passengers yiwo abakuzwayo noma ngithi labo abangekho phambili kubukhokheli yibo abazwa ubuhlungu kakhulu ukwedlula abatshayeli. Iziningi izinto ezenza ukuthi ama-passengers akuleli bhasi bengazwisisi kuhle ukuthi kuhamba njani noma bahlukumezeke kuleli bhasi abaligadileyo elikhokhelwa iZanu PF. Yingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi baqondise izigwegwe zonke lezi, baqondise indlela abaphatha ngayo abantu, baqondise ubukhokheli babo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elingela ma-sanction, ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elisebenza kuhle lamanye amazwe elingakhwebelana lawo.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxela eKweleBhilithane. Inhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology ithi izaqhuba umkhosi wokubukisa amafilimu amayelana ngokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi kusukela ngoMvulo. Sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Zenzele Ntebele.
Yeah, from mhla ka 25 inyanga naleka October kusiyafika u 30 October sizabe sile film festival esiyibiza ngokuthi asakhe film festival lapho esabe sikhangele kakhulu indaba zeGugurawundi. Iviki siyaphela sizabe sebukise ama documentary amabili esizawakhipha kuleli viki yaqa la i-documentary ezakhitshwa ngoMvulo mhla ka 25 ithi yona One Night in 1985. I-documentary leyi ikhanyela amadoda ayi 11 acatsha esilobela mhla ka 30 January 1985 ethathwa ngababe kubutho nge 50 Brigade umama soja ngesikhathi seneso abaphindanga babonakala futhi. So sikhuluma lemuli zabo ukuthi ngemva kokucatsha kwamadoda lawa impilo yaba njani, hamba njani, kuyini abakuzwayo, bacabangela ukuthi baya ngapi. Ngoba sekule minyaka efika phose 40 abakaze bebonakale lethuna nje okuthiwa bangabe bangcwatshwa lapha, akula muntu okwaziyo ukuthi bangcwatshelwa ngaso. Imuli lezi ziyakhala ukuthi ngabe bayathola lapho abangcwatshelwa khona labo bedele ukuthi ngempela ngempela abantu laba sebafa.
Abazakhuluma kulomkhosi bona bami njani njalo ngobani?
Ngolwesibili sizaba le conference yama academics izikhwica mfundo ke sizaba le conference eyayisebulenjini enikwe itheme yokuthi Gugurawundi and the culture of violence. So izikhwica mfundo ezijeneye zizabe zipresenta amaphepha ahambelana le Gugurawundi le culture of violence eZimbabwe. Sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo sikhiphe ibhuku elilesihloko esifanayo elithi khona Gugurawundi and the culture of violence elizabe linama chapter phose 9 or 10 ezinye abhalwe ngabantu abathiyeneyo. Ngolwesithathu sizaba le public lecture njalo ezenziwa ngundoda weMelika ofundisa eKent University uProfessor Timothy Scanesia, yena ozakhangela iGugurahundi leCold War ukuthi kanti indaba amazwe afana laboMelika laboBritain bakhangile eceleni ngesikhathi amaNdebele ebulawa. Ngolwesine silobaba othiwa nguVincent Hillary Ndlovu, yena ungumunye wabantu abahamba abathatha izikhali bahamba egangeni after 1980. So uzabe presenta iphepha elithi khona The Dissident Story, uthi kanti kuze kube labantu labo okuthiwa ngama-dissident kwakuhambe njani. UVincent yena ke ukusanda kukhipha ibhuku elikhangene into ezinjalo. Ngolwesine sizaba lomama uProfessor Joycelyn Alexander, yena ofundisa e-University of Oxford, uzabe khangela njalo iphepha lakhe lithi khona The Dissident's Perspective. Then nge-Friday siza launcha i-documentary yenye AS2 ekhangela abantwana abasala ngemva kokuthi abazali babo ubaba umama kumbe bonke bebulewe ngabo 1982. Abantwana babe bancane ngesikhathi senezo kumbe ababe abasala ngemva kokuthi abazali babo sebebulewe ukuthi bona bakhula njani.
Umnumzana Senzele Ntebele ngumqondisi wenhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology sixoxela ekobulawayo. Lanxa abanye bekhuthaza ukuthi amabandla aphikisayo amanyane ukuze enyuse amathuba okunqoba iZANU-PF kukhetho luka-2023, omunye wabakhankasela ukuba ngunobhala jikelele webandla leZaphu, umnumzana Mthulisi Hanana, uthi kafuni ibandla lakhe libambane lamanye. iZaphu izakhetha inkokheli yayo entsha kuCongress ezaqala ngolwesine ngeviki ezayo isiyaphela ngomgqibelo. Sixoxelo Hanana.
Uzananzelela ukuthi uZaphu usezamile kanenge ukumanyana labanye. Siqala khona le maybe kube siqale Lancaster sibuye ku 87 sike sazama futhi ukwenza ikhode sazama futhi ukusekela iMDC Alliance ngo 2018 wonke amathuba la esibe silawo azange asincedise. Sonke isikhathi uzabukazuzanga lutho kulokhu kumanyana lamanye amabandla.
Iziphi inhlelo olazo ngaleli bandla alubana uthe wangena esikhundleni sokuba ngunobhala jikelele?
Umsebenzi kanobhala ukukhangela ukuthi yonke into ihamba ngendlela yokuhlela iphathi ihlelekile. Okwakuqala sifuna ukuba namalunga kaZaphu endaweni ezithiyeneyo, siye phansi ebantwini njengeZaphu yakudala esasivele siyazi ukuthi amandla asebantwini, njengoba lo mutsho wethu sitsho ukuthi amandla kawehle ayezabelweni ayebantwini khona lephansi. Yikho engikhangela ukuthi sizakwenza. Okwesibili ngizafuna ukuthi sibumbe uZaphu olabantu abatsha. Esikhathini esiningi kuthiwa uZaphu ngowabantu abadala, ngifuna ukuphatheka ekwakheni uZaphu okhangayo ikakhulu abantu abatsha ngoba yibo abanenge. Okwesithathu sifuna uZaphu inkunzi, sifuna inkunzi bhonge, sifuna inkunzi ezasebenza imele amalungelo abantu, imele abantu, imele ukuthuthuka kwabantu ngezabelo zabo, ngezigodi zabo, ngeziqinti zabo, ukuthi wonke umntwana weZimbabwe lapho akhona azizwe elabantu abakhokhelayo, abamele izinto ezibakhathazayo, abantu ababakhulumelayo, abantu ababasekelayo, abantu ababasupportayo ezintweni abahlangana lazo nsuku zonke, lokwakheni isizwe ngendlela bona abafisa ngayo.
Umnumzana Mthulisi Hanana lilunga leZaphu elidinga ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla kukhetho lweCongress ezakwenziwa ngeviki ezayo. Uzancintisana lomnumzana Future Msebele.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela mamba wakho wembula.
Kweze mapanjeni, inko kelizo mtabu ganyele za kamizi ze kwanda sauti, seze tese ya mapolisa, umlandu usebenza la masela, achoncha inko umo. Kuliviki, iza kamizi eze shula ikulu, zitelege enkambeni ya mapolisa ekuyu zingasadlanga nkochana, ziko kelwa induna yaso umarupi, ilapo eza figa za kono na wakuzipata kwa mapolisa. Kuviga walpeti nguve.
Iza kamizi slonga zivugele enkambeni ngomvulo, zitea kalaza ngokuchonjelwa zifuyo, osa upakilo kulumangu, jalo siti kukono kunuka santungwana. Lokho kwenzakala ngemva kuba induna uMarupi ethumele umbiko enkundleni WhatsApp ekuthaza uZulu ukuthi aphakame ngobunengi.
Hlanganeni nje kusasa eGuyu silwe ngohlupho lolo singalo ekutshontshelwa ngoba eyi sesifile kanje ngoba sesitrowa amasela amapolisa amalamasela asihlanganeni ngobuningi bethu bazali sizimelele ngempahla yethu.
Izakhamizi aphuma ngobuningi ngoba sithi amapholisa kumele agcutshungulwe ngoba kukhanya yikhona adla lamasele ezifuyo. Nangu usobhuku wesilonga usidanke.
Ukusukisela khona fana sithatha umbuso obusela ukukhuphuke kakhulu onjengokuthi thina sesikuba lokuthi lamapholisa phakathi.
Amazwi akagcizelelwe ngomunye njalo usobhuku wesilonga umnumzana Mawande.
Asakwazi zinto esiyenzayo kodwa siyaba sibone ukuthi khona ngombono wethu ubudlelwane obukhona emapholiseni lemaseleni ngoba nivele umpholisa ngabela afike khona lapha esigabeni sakithi uzabona segijima ngemota masinyana ntokoza. So kutho kukhanye khonapho ukuthi khona sela umpholisa umpholisa wonke ongena lapha bonke sebelezi mota bonke.
Umnumzana Victor Vodloza Spanda oyisakhamuzi semanama uthi bazathatha amanye amanyathelo xa amapholisa engaqhubekela phambili esebenzelana lamasela.
Sithole amagama amanye amapholisa athintekayo abangumapholisa abanye ngabasethuli kempu abanye ngabase enkhwali abanye ngabaseguyu. Ukuzuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi laba abantu yibo sibathembileyo amapholisa ukuthi kube yibo esilwisana sindawonye lezi gebengu.
Izakhamizi lezi zamukelwa ngomkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda umnumzana Mandla Nkosi Moyo othi amapholisa engabe esebenzelana lamasela azajeziswa. Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi eMandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi akulasikhalazo asebesitholile ngamapholisa eGuyu. Kulinyanga amapholisa eGwanda aphuma ijume siyadinga amasela enkomo eShanyawugwe ngemva kokuthaka kwezakhamizi lamapholisa ayelonda enkomo. Omunye walabo abathola inkomo zabo ngumnumzana Cosmas Chabalala owekhezi.
Sibabonga bomthetho kusukisela eGwanda kuze kuthi Bebridge kuze kuthi Plant. Ngithemba babekhona iningi labantu babonile kuphela ngendlela okusetshenzwe ngayo. Asiqhubekeni siyaphambili balimi. Maybe ukusela lowo bungayehla udede ukuze sifuye phela kusibe lokusasa lethu labantwa bethu bebe lokusasa labo ngoba imfuyo yiyo phela impilo mangela sifuyo impilo kayikho.
Emnyakeni edlulileyo umpholisa wekhafusi wabotshelwa ukutshontsha inkomo ezisithupha. Wilson Mtazwa kanye noTafaza Kurumsandu bagwetshwa iminyaka elithumi lasiyagalombili ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutholakala belecala lokutshontsha. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Uhlelo lwabesifazana silonkosikazi Patricia Mfundla Dube ohlale kwelebhilitane okweminyaka engamachumi amabili wasephenduka ekhaya lapho aseqhuba khona ibhizimusi lokufuya imbuzi. Nangu exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngaphenduka ekhaya ekupheleni ka-2011 eUK ngangisebenza as a nurse, I was a mental health nurse. Ngasembona ukuthi iminyaka isimnenga kakhulu ngihlale emazweni abanye abantu ngasenziwa lesi sokubuyela ekhaya ngizokwenza okufanele thina njengabantu beZimbabwe and into engiqhakathekisayo ifaning.
Kwabalula yini amadlovu ukuthi usuke kumsebenzi wokuba ngumongikazi usiba ngumlimi?
Kwakungelula, ngiqalisa ngaqala ngeproject yenkukhu 10,000 chickens ngambona inganiza ukukwanisa, but ngenxa yokuthi ngangena entweni engangingayazi ngingayifundelanga ngingazinikanga isikhathi ukuthi ngiyizwisise, iproject leyi ayizange iphumelele. Mina ngangizwile abantu bengixoxela abangani bami besithi hayi ungayenza inkukhu, hayi inkukhu sibili, hayi ziraithi, hawu ungayenza 10,000 kusho ukuthi la uyasalule 10,000. But sadly ngathi ngisiyacollect i-check yam from i-abata bangipha $58. So ngase ngilandele ukuthi alapha anzange ngenze kuhle.
Kuyini ongakukhuthaza kulabo abafuna labo ukungena emsebenzini wezokulima?
Engithanda ukukhuthaza ikakhulu omama bakithi nxa lifuna ukungena ku-farming, yikukubambana labanye omama kumbe labo baba abasekuhleleni lona lolo. Ungahambi wedwa, xoxisana labantu abavele sebesenza i-farming yona le. Mina ngikhululekile ukuthi nxa ukhona omunye osemazweni ozizwa echiseka ngokuphenduka ekhaya ezokwenza i-farming, likhululekile ukuthi lingivakatshele epulazini lami kuthiwa yikulembe farm ise-Fort Richardson. Khonapho ngilembuzi, asengibrida ama-boer goats lama-Kalahari goats mainly for ukuthengisela abanye abantu labo abafuna ukubrida. So kakhulukazi ezami asizo zenyama, although eventually lami ngizabe sengithengisa inyama, but okwakhathesi sengithengisa okuthiwa yi-breeding stock, meaning ukuthi ngithengisela abantu abafisa ukungena ehlelweni lokubrida imbuzi.
Kungani ukuthaza ukufuya imbuzi kulezinye izifuyo ezinjengenkomo?
Imbuzi zilula kule nkomo, njalo kulula ukuqalisa i-project yembuzi. Awusweli plazi ikanakatha hundreds of hectares, hayi, even on a small plot emakhaya ethona lawo asiqalise nama ama-project embuzi, ziyavuma. Kunama-opportunities e-export. Thina lapha eZimbabwe constantly we get imbiko kumbe ama-announcements ukuthi nampa abe-Qatar, abe-UAE bafuna amathana ngaka enyama yembuzi, but unfortunately as a country asikafiki esigabeni soku-exporta inyama yembuzi namathani ababe bewafuna. So ngiyakhuthaza sibili ikakhulu omama, I think omama yikuthi silesineke, mbone ngani i-farming yembuzi iyahambelana lathi ngoba kungamazinyane lokhu kuyafuna ukugcina sibili njengabantwana. I-business yembuzi can only be an industry njengakhona ukhanisa sikwazi kwe-CSA okwenkomo by collaborating, coming together asisebenzeni. Kungabi i-business kasifiso yedwa lembuzi zakhe ezingu-20, we cannot meet the demand. So kuhle ukuthi sisebenzeni ndawonye. Nabona laba abanye ababengela engxenyiwa abanakhaya kumbe abanamaplazi kumbe abanamaplot, sibambananini labantu abanamaplazi abanamakhaya abanamaplot, kuthengwe imbuzi as a collective, qalise nama-project sisebenza ndawonye. Thina vele yifesi kwenzayo sisebenza njalo. Lami ngibambana nabanye omama, akhona ama-project angiwenza ngedwa but amanye ama-project ngiwenza nabanye omama. Siyenza inkomo, ngilayo ibhizinesi yembuzi engiyenza nabanye abantu, ngoba umuntu nxa enguye yedwa kunzima kakhulu kwesinye isikhathi ukuthi usukumise ibhizinesi ezaba le-impact esigabeni sethu, ikakhulu thina emathebelelenje. Kuqakathekile ukuthi siqalise sibili ukusebenza ndawonye, sibambananini ukubana sithuthukise isizwe sasemathebelelenje, and we can only do that ngokubambana.
Abangafuna ukuxhumana lawe utholakala nga?
Ngikhona ku-Facebook, ngine-Facebook page ye-farm, kuthiwa yikulembe farm, so bengasetsha ukulembe farm ku-Facebook bangithola.
Unkosikazi Patricia Dube ube uhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingani tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Sihlaziya ke umumo wezombusazwe phambilini kokhetho oluzayo olomnyaka ka-2023.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Yebo babo Gandhi, ngiyabingelela.
Ungasitshela ke ngamafitshane ukuthi ubona njani isimo sezombusazo.
Okwenzakalayo laphana ubona nje izinto zihlokoma zisenza nje. Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnangagwa. Besesaba ukunqotshwa, besesaba ukukhulelwa ngamabandla aphikisayo. Bekhulelwe langomphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleliya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo. Lakho kuthelele uvalo, kwafaka uqhuqho, kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kweleZimbabwe. Olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi. Kwabanzima lokuthi baphike, kwabanzima lokuthi bale, kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho. Kwasokufaka uqhuqho, kwasokufaka ukwesaba lokwethuka okuningi ebandleni elibusayo laseZimbabwe. Libusa linjalo libusa ngobugwelegwele, ngobumenemene, lobuqili.
Ngokubona kwakho ibandla leZANU PF lilakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo?
Ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule. Ugwalo olukhitshwe ngisifundiswa uJonathan Moyo uExcelgate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kweleZimbabwe. Lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani, balutshontsha kanjani. Abejoko, iZek, bencedisana lamasosha, lamapholisa, lama-CIO, lawa amabandla eZanu PF abaphethe izintambo khona ngalo. Ukuchazile uJonathan ngakho bangeke baphinde balutshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi, ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho. Lokhana sokwenza impilo ibe nzima, lokwenzakala kwezinto kube nzima kubo, ngoba bengeke baluntshontshe ukhetho ngendlela akade bevele beluntshontsha ngayo.
Esigabeni seMandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo? Ubona ungani ibandla leZaphu kumbe eleMthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalaphaya?
Sikhuluma ngohlangothi lweMathebelele nti. Umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume langaye uZaphu. Kuyasinda ke kuyehlela njalo kuZanu ngoba la mabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu, kokubandlululwa kwe-Midlands leMathebelele nti, labantu bomthwakazi bengabe esiNdebeleni, bengabe esiKhalangeni, bengabe esiTongeni, bengabe esiNambiyeni. Lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kuleziyazigaba baphakamisa inhlupho zabo, baphakamisa indubeko zabo, bayalwa bayaphambili. Njalo ungakhangela bayabe buthelela abantu ngobunengi. Kungezelela uhlupho ke, kungezelela ukwesaba, kungezelela uqhuqho kuZanu PF lomphathi wayo. Yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu, bazame lokhu lalokhuyana kulokwesaba. Kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZanu PF, amkhulele uMnangagwa. Kakhulu kakhulu kulokuningi okwenzakalayo phakathi kwa iZanu PF okulilitshe elisindayo kuyuMnangagwa la iZanu PF, ngoba ama factions asevukile njalo. Bakhona abakhulu kuZanu PF njengoba besitshela be news walks asebesithi uMnangagwa akakho legitimate, kakho credible, njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023. Loba nje ama province emendosa emxhasa, ikhona impikiswano engaphakathi. Ngakho ke kusindwa longathwele kuZanu PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023. Yikho ubona nje bezama lokhu lalokhu, kuthiwa kuzagujwa ingcwaba likamgabe ayebekwe Heroes Acre, kuthiwa abanye bathenga izicathulo bathi izipho zikapresident, kanti bafake imithi bafuna ukumthathela amandla. Konke lokhana kuyimihlola ebonakalisa ukuthi bayesaba.
Hello ke bekungumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilahle.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. IMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla leZANU-PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumholi wayo umnumzana Nelson Chamisa. Kuqoqwa umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeGwanda South zithi amapolisa kulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa ngo-half past seven. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.